manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC
lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wemugovera chikumi 5 2021 makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Ray Choto, ndichitefenyura chirongwa chino ndiri kumba nepamusana pekutyira kubatwa nechirwere cheCOVID-19. Hezvino izviri muchirongwa chedu chanhasi.
Zimbabwe yatinoda, iZimbabwe inenge ine mutemo. Zimbabwe yatinoda, iZimbabwe inenge ine nzira dzokupedza urombo. Zimbabwe yatinoda, iZimbabwe inenge ichisa chikafu pamatebhuru, ichisa raramu pamatebhuru. Kwete Zimbabwe kuti watungamiri wanofunga kuti kupedza urombo kupedza varombo vachipera nenzara vachipera nezvirwere asi Zimbabwe yatinoda inenge ine nzira dzacho dzakanyatsonaka dzekubvisa urombo
nhasi tiri kunzwa kuvarume vaviri vakaburitswa mujeri rekuchikurubhi nezuro valasti maenga hama navatungamirai madzokere vebato reMDC
yaingori kunde kuti judgment yakakuona mambo havasi kutendana nayo uyezve
Vana vevaimbove mutungamiri wenyika muchakabvu Robert Mugabe vaendesa mambo zvimba kumatare edzimhosva vachipikisa matongero avakaita amai vavo amai Grace Mugabe Studio 7 inoenda kwamarange uko inonzwa nyaya dzebudiriro yevagari vemudunhu iri mushure mekumbotambura vadzingwa miminda yavo nehurumende iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC varume vaviri vakaburitswa mujeri rekuchikurubhi nezuro valasti maenga hama navatungamirai madzokere vebato reMDC vanoti havasi kudzokera shure muhondo yavo yekurwira utongo wejechetere Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera
vashitaura nestudio 7 nhasi mushure meburitswa kwavakaitwa mujeri nezuro valasti maenga hama navatungamirai madzokere vati kugara kwavakaita mujeri kwenguva refu hakusi kuzovaoresa mwoyo panyaya yekurwira kuti munyika muve neshanduko munyaya dzezvematongerwo enyika vamaenga hama vati vari kuda kuti munyika muve neutongi hwejekerere vachiti vachashanda zvakasimba nevamwe vavo
Indungo tarisira kupfuurira mberi nepandakasiyira ndinge ndichibato chikamu changu kuita zvose zvandinokwanisa kuita veti neZimbabwe yakanaka Zimbabwe ine utongi hwakajeka Zimbabwe ine budiriro Zimbabwe inorespekta kodzero dzevanhu Zimbabwe inorespektwawo nedzimwe nyika pasi pose saka tichaenderera mberi nebasa iroro
Mashoko avamaenge hama atsinirwa navamadzokere avo vati vacharamba vachiita zvematongerwo enyika donzvo riri rekuti munyika muve neguza ruzhinji
Zimbabwe yatinoda iZimbabwe inenge ine mutemo Zimbabwe yatinoda iZimbabwe inenge ine nzira dzokupedza urombo Zimbabwe yatinoda iZimbabwe inenge ichisa chikafu pamatebhuru ichisa raramu pamatebhuru kwete Zimbabwe kuti vatungamiri vanofunga kuti kupedza urombo kupedza varombo vachipera nenzara vachipera nezvirwere aZimbabwe yatinoda ndeinenge ine nzira dzacho dzakanyatsonaka dzekubvisa urombo
vamadzokere navamaenge hama vati vachabata basa vari kuMDC Alliance inotungamirwa navaNelson Chamisa vamaenge hama vati kusawirirana kuri muMDC hakufanire kuita kuti veruzhinji varase gwara remusangano wavo vachiti chakakosha ndechekuti zvido zveveruzhinji zvitungamidzwe mberi
kuridziro yangu ndeyekuti vanhu vasakanganwe chinangwa chakafomerwa bato saka chinangwa chakafomerwa bato ndochinofanira kuti tungamirira muma decisions ese atinoita bato iri harina kusarudzirwa mazite evanhu bato iri harina kusarudzirwa vanhu bato iri rakasarudzirwa kuti rive iro bato richapa utungamiri hwakajeka hwakasiyana neutungamiri hwatiri kupiwa nehurumende iripo yeZANU-PF.
Vamaenge hama vakurudzira mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuti vagare pasi vataurirana navachamisa kugadzirisa matambudziko akatarisana nenyika.
Hurumende iripo iri kutonga yeZANU-PF inonhoroondo yekuti kana pasvika panyaya dzekuti vanhu vataurirane kugadzirisa zvinhu zvine musoro zvakanakira nyika yedu havadi. Pese panoitwa nhaurirano vanenge vachingotarisa nyaya yemasimba chete. Tinhaurirano iyi ichavasiya vaapapi munyaya dzemasimba. Even zvikavapa masimba asi zvichiuraya nyika vavanene nyika.
Asi vamunangagwa nebato ravo reZANU-PF vanoti nhaurirano dziri kuitwa pasi pegungano repolitical actors dialogue kana kuti Pollard, vachiti vese vanoda kuzvenhaurirano vanofanira kuuya kuPollard. Vachamisa nekune rumwe rutivi vanoti havasi kuzoenda kunhaurirano dzekuPollard, vachiti gakava riri munyika rinotangira panyaya dzekubirirwa kwavanoti kwakaitwa sarudzo navamunangagwa, avo vanoti vakahwina zviri pachena. Vamadzokere vakurudzira kuti patsvagwe nzira dzekugadzirisa kuti sarudzo dzisabirirwe.
Kurudziro yandinokwanisa kupa ndeyekuti pange paine nzira dzakasimba dzekudzivirira kubirwa kwemaelections kwesarudzo, nenyaya yekuti MDC yakabvira kare ichingohwina maelections.
Vamadzokere vati ivo navamaenge hama vakashandisawo nguva yavanga vari kujeri kuwedzera dzidzo yavo, asi vanoti kujeri hakuna zvikwanisiro zvokuti vasungwa vanenge vachida kudzidza vaenderere mberi nedzidzo vachipika zvavo. Ngehama navamadzokere vakasungwa pamwe chete nedzimwe nhengo dzeMDC 21 vachipomerwa mhosva yekuponda mupurisa vaPetros Mutedza panzvimbo yemabhizimusi iri mumusha weGlenview muna 2011 pamhirizhonga yakaitika panzvimbo iyi ine chekuita nezvematongerwo enyika. Vakazobatwa nemhosva yekuponda vaMutedza nedare repamusoro reHigh Court vakagara mujeri kwemakore masere, asi vakazowanikwa nedare reSupreme Court nezuro vasina mhosva panyaya iyi. Pakutongwa kwenyaya yavo nhengo dzeMDC idzi dzaiti dzaishungurudzwa zvine chekuita nezvematongerwo enyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas chiri pasi.
Vana vatatu vevaimbo vemutungamiri wenyika muchakabvu Robert Mugabe vaendesa mambo zvimba kumatare edzimhosva vachipikisa matongero avakaita amai vavo, amai Grace Mugabe. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Vana vanoti Bona Mutsahoni Mugabe, Belamai Chatunga Mugabe nachinotenda Robert Mugabe vakanyorera dare rameja Street muchinoi kuti vari kupikisana nemutongo wamambo zvimba. Mugwaro rekuzivisa matare kana kuti notice of appeal rakadhindwa nezuro. Vana vava Mugabe vanoti mambo zvimba vakaita zvisiri pamutemo nekunzwa nyaya iyi yainge yaunzwa navatainos munongovere. Gweta revana vava Mugabe vafungai chimwa murombe vabvuma kuti vari kufambisa nyaya yava Mugabe. Vati vari kupikisa mutongo vachiti mambo zvimba havaifanirwa kunzwa nyaya yakadai sezvo vasina masimba acho uye hurumende yakabatsira mukuvigwa kwava Mugabe.
Nyaya ingorikunde kuti judgment yakapona mambo havasi kutendana nayo, uyezve zvikonzero zvokuti havatendana nazvo zvekutanga ndezvokuti mutongo wakapona mambo haakwanise kupa mutongo uwo pamutemo une matare neimwe mitemo inokwanisa kunge ichipa mutongo uwowo kana zvichikwanisa kunge uchipa mutongo uwowo. Saka chinhu chekutanga ndechekungoti mambo vakatonga nyaya isingafaniri kunge ichitongwa padare ramambo.
Vachimwa murombe vati nyaya iyi chanzwikwa muchinhoi musi wa29 chikumi.
Gwaro dzatakapuwa zvinova kuti mhuri haisi kupindura nazvo isiwosi magweta tinenge tichiona kuti mutemo unoti kudi. Saka pari zvino kune nyaya ichanzwikwa musi wa29 June kudare ramajestici zvireva kuti dare rekuona kuti zvakaitwa namambo ndizvo here kana kuti handizvo, uye mambo vaifanira kutonga nyaya idzi paumambo here kana kuti dare ramambo harikwanise kutonga izvozvo. Saka hapana zvatinga taurirwa nguva ino, asi tiri kutongomirira kuti musi wa29 June panonzwikwa nyaya kuti nyaya inofamba sei.
Chaedza kubata mambo zvimba kuti tinzwe kuti vachaita sei sezvo mutongo wavo wave kupikiswa asi munhu adavira mbozhanhare yavo asina kuda kuzivikanwa ati mambo havana chekutaura sezvo vasiri ivo vakazvipa nyaya achiti tibate mumhangari vamanongovere avo vanga vasingadavire mbozhanhare yavo. Vamanongovere vakamhangarira amai Grace Mugabe kwamambo vachivapomera mhosva yekuti vainge vaviga vamugabe pamba pavo izvo zvisingabvumirwe netsika yemazvimba. Mambo Zvimba vakaona amai Mugabe vaine mhosva ndokupa mutongo wekuti varipe matsiru mashanu nesheshe yembudzi uye kuti mutumbi wavamugabe ufukunurwe kuitira kuti uvigwe kuNational Heroes Acre. Ndakamira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Vagari vekwaMarange mudunhu reManicaland vanoti vari kuita mabasa ekuchengeta hove pamwe nekurima zvakasiyana-siyana senzira yekusimudzira raramo yemhuri dzavo. Lloyd Moyo anotipa nyaya inotevera.
Mhuri dzinosvika mazana matatu dziri muchirongwa chekuwana raramo yakanaka kubva mumvura iyo inoita kuti vachengete hove pamwe nekushandisa madiridzo kurima zvirimwa zvavanoda. Sachigaro weBocha Diamond Community Development Trust iyo iri kuita mabasa ekuchengeta hove mumadhamu akagadzirwa nevagari vaLove Momkwada vanoti vakatanga kuita izvi mushure mekuona kuti kuchema nguva dzose nenyaya yenhamo dzavo hazvina kwazvinovasvitsa.
Zvetiri kuita zvehove izvi chinangwa chedu isu seBocha Diamonds Community Trust ngechekuti tidzidzise vanhu vemacommunities kuchengeta hove, woitawo hove dzavo, waonawo pekurarama nekurima. Tichakuratidzai kurima kwatiri kuita, toti zvese izvozvo tiite empower macommunities.
Mumwe mugari amai Rufaro Mawadza vanoti chirongwa chavo chiri kubatsira zvakanyanya mukupedza hurombo muvagari.
Yekurima benzi yatiri kuita ndikuona kuti iri kuti ibatsira zvakanyanyisa nekuti izvozvi takatarisira kuti kana tichinge takohwa benzi market is open for everyone. Zvinhuwo zvinoita kuti tikwanisewo kuwana income generation mucommunity munomu, hatisiri vanhu vaya wokuti tinenge takuzonyanya kutambura nekurarama. Uyezve yefishari iriuko tinotarisirawo vanhu vanotenga in bulk fishi dzedu so that patinodziharvesta kahwani ikako tinobva dzangopinda pamaketi dzakadaro tirege kuzoita losi yekuti kana tiita harvester toshayiwa pekutengesera kana vanotengesa.
Mai Pamela Mchemwa vanoti rimangwana ravo richange rakanaka sezvo vachikwanisa kushandisa hove sechikafu uye madiridzo muchivapawo chikafu chine utano.
Efishari ndinoona sekuti ramangwana redu rakajeka tichitarisa nutrition pachayo chikafu chedu kuti chingawa chinobva chaitawo chikafu chakabhalansa sevagari vemuno sekuti pamwe nya ama inenge ichitinetsa asi through that project ya fishery takuonawo balanced diet se vagari vemuno.
Mukuru weZimbabwe Farmers Union mudunhu reMutare District vabatsira ibetera vanoti vanofara kuti chirongwa chevagari chiri kuunza pundutso yakanaka mudunhu iri.
Tinosenza newarimi nemadepartments ese ehurumende saka ndiri kufara ngekuone project iitwa panapa yekurime benzizi. Idzarimwe munzvimbo yakaoma muno munomu ndakamira hangu senzvimbo ino inogarawo inini. Inzvimbo yataichemera kuti dai yaitawo madiridzo irrigation kuhurumende. Saka nekuda kwekuti zvo zvainga zvichindonetsa hapana chakafamba. Asi todo tenda negrupu iri rabudisa kuti tokwanise kuti tiite irrigation kunzvimbo inei. Saka tange tiri kukurudzirana munomu kuti zvamaita izvi ngazvirambe zvichiendere mberi.
Imwe nhengo yeBocha Diamond Community Development Trust vari Chimondo Mukwada vanoti vakatanga chirongwa ichi mushure mekuona kutambura kwevanhu vakatorerwa minda yavo nehurumende ichipa makambani emangoda. Chirongwa ichi chine hove dzinopfuura zviuru makumi matanhatu izvo zvave kupa kuti mamwe madhamu avakwe munzvimbo iyi. Ndakamirira Studio 7 kwaMukwada, ndini Lloyd Moyo.
Hurumende yakazivisa nezuro kuti vanhu makumi mashanu nevaviri vakabatwa nechirwere cheCOVID-19 munyika yose. Izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi pazviuru makumi matatu nezvipfumbamwe nezana nemakumi mana nevana, 39,144. Munhu mumwe chete anonzi akafa nechirwere ichi nezuro wakare. Izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi pachiuru chimwe chete nemazana matanhatu nevashanu, kana kuti 1,605. Zimbabwe inoti yabaya nhomba yekutanga vanhu vanosvika zviuru mazana matanhatu nemakumi masere nezvishanu zvine mazana mashanu nemakumi matanhatu nevana, 685,564. Vanhu vabaiwa nhomba yepiri vava mazana matatu nemakumi manomwe ezviuru nemazana matanhatu nemakumi manomwe nevana, 370,674. Izvi zvinoreva kuti Zimbabwe yabaya nhomba dzinosvika 1,056,238 kubva panhomba 1,735,000 dzinonzi nehurumende dzakapinda munyika. Izvi zvinosiya munyika mine nhomba dzinodarika zviuru mazana matanhatu nemakumi manomwe nezvisere, kana kuti 678,000 dzisati dzashandiswa munyika. Kunyange hazvo, mamwe matunhu ari kuti haasisina nhomba dzeCOVID-19. Hurumende inoti ine hurongwa hwekubaya nhomba yeCOVID-19 vanhu mamiriyoni gumi, kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana zvevanhu munyika yose, senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vainge vakapakatira zvombo vanonzi vakauraya vanhu zana nezuro manheru kumaodzanyemba kweBurkina Faso. Sangano renhau reReuters rinoti vakuru vakuru muBurkina Faso vati vanhu vakaurayiwa ava ndevemunzvimbo yeSolan mudunhu reYaga, iro riri pamuganhu weBurkina Faso neNiger. Varwisi ava vanonzi vakasiya vapisa misha pamwe nemusika mukuru munzvimbo iyi. Burkina Faso inoti izvi zvakaitwa nevanhu vanopfurikidza mwero, asi hapana chikwata chevarwisi vanopfurikidza mwero chatichabuda pachena chichiti ndicho chakaita izvi. Nyika nomwe dzakapfuma zvakanyanya dzawirirana nhasi kuti dzivhare maburi ari kuita kuti makambani akapfumisisa anzvenge kubhadhara mitero. Nyika dzinoti Canada, France, Germany, Italy, Japan, United Kingdom neUnited States of America dzabvumirana nhasi kuti pave nemutero wezvikamu gumi nezvishanu kubva muzana unosungira makambani akapfumisisa ayo anoshandira mudzimwe nyika kuti abhadhare mutero uyu. Nyika dzemuG7 idzi dzagara kwenguva yakareba dzichineseka zvikuru pakubvisisa mitero yakakura makambani makuru aya ayo anoshandisa dzimwe nyika kuviga upfumi hwavo asingabhadhare mitero, kana kuti achibhadhara mitero iri pasi pasi. Mamwe emakambani aya anosanganisira Google, Facebook, Amazon nemamwe. Yasvika nguva yekuti tipe Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 mukana wekuti pakurira chirongwa chinobata nyaya dzine chekuita nevanhukadzi.
Chingamidza ine mufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Muhlanganya huye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro nemumwe mudzimai ari muAmerica vachange vachitaura nesu pamusoro pezvavari kusangana nazvo panguva ino yeCOVID-19.
Ilini ndinoitwa Mzvari Esther Mashingaidze, ndiri kuno kuColorado kuUnited States of America. Ndinongoda kutenda Mwari nekuti pane zvandakadzidza nekuti chaunga hachina basa chine basa ndiwe nekuziva zvaunoda. Ende zvikuru sei munguva ino yeCovid yatiri ndakadzidza zvinhu zvakawanda. Takadzidza kuti vanhu vanogona kupanana rudo, kupanana kana mari, kupanana kana chi. Kune mumwe munhu anogona kukutakurira ngonzo kuti zvakadai so zvakarema. Regedza tidai so vanhu vakawanda vakatambudzika zvakanyanyisa munguva ino yeCovid. Nekuti zvizhinji zvaivasumudzira kuita zvinhu zvavo zvakashayika. Misika yakashayika. Vanhu kwekutengesa vakakushaya. Zvekutengesa zvacho vakazvishaya. Zvichiburikidza neCovid. Kumusha munhu unonzwa chingotaura kuti ndituminzirewo kana $10 zvayo.
Imi semudzimai, pane here zvamakasangana nazvo panguva ino yeCovid? Ndinoziva muchigara kuNew Jersey. Makazosvika sei kuColorado ikoko?
Inini ndakanga ndichigara kuNew Jersey. Saka munoziva pakatanga mahome office. Pakati home office pagoti home school. Zvakandiremera zvizvo kuti basa rakawanda. Mari ndobva yatadza kukwira. Murungu ndobva yatadza kuzvinzwisisa kuti chii basa rawanda. Mari haana kundiwedzera saka ndobva ndangoita sendobva ndangomusiya. Zvinove ndoro zvinhu zvandakasangana nazvo munguva yeCovid kuzotsvaga basa. Ipapo pamashure pacho nepapo zvakandiremera because unenge wakufanira kunge uchienda kumaCovid test. Tambenge tiri kuenda kumaCovid test kuti after every week kana uchitsvaga basa unenge uchitofanira kutonzi. Ani kuti wakatestwa hationepo, wakatestwa wakaonekwa wakaita sei. Saka ndoda kutenda Mwari. Nekuti munguva yakadaro iyoyo ndakakwanisa kuwana basa. Ndikakwanisa kubaiwa mavhaksini angu. Nyangwe zvazvona vanhu vachitityisidzira. Kune vamwe vaitaura kuti hanzi ukabaiwa vhaksini in 2 years time uri kufa. Saka ndakazopindura mwe ndikati wabaiwa hauna kubaiwa. Kufa agara ariko. Hakuna anorarama zvachose. Saka ndodotenda Mwari because ndakakwanisa kubaiwa mavhaksini angu ese ari maviri madhona 1 and 2. eCovid. Saka ndinongokurudzira munhu wese kuti baiwa hauze zvinoitika mangwana. Because nyangu wabaiwa usina kubaiwa asi kufa kana chingouya anongouya.
Pari zvino muri kunzwa sei mushure mekunge mabaiwa?
Hapana chandakambonzwa ina handina kumbonzwa kurwadziwa. Ndakarwadziwa zvezvongoti semunhu ane bendekete rangu baiwa. But hazvina kunditadzisa iye kuita zvandaifanira kunge ndichiita. Ndakarama ndichingoita zvinhu zvananga ndichifanira kuita saka. Kuridzire yangu iri kuti ngatibaiwe.
Semudzimai zvii zvimwe zvamungakurudzirawo mamwe madzimai akateerera panguva ino akadzamirwa nyanya nenyaya iyo yeCovid-19?
Chandinokurudzira kumadzimai panguva dzakaita sedzinedzi, ndinokumukurudzira kuti madzimai patakapesaniswa kunzi munhu nemunhu ambogara pake, hanzi inguva yatanga tichida kuti timbotaura naMwari tiri tega, munhu nemunhu wakazvimiririra. Uchitaura wega direct because kuungana kuchechi sandiko kutaura naMwari. Hanzi paunenge uri wega, hanzi unonyatsonzwa zvichiendeka kuti zvine zvinofunga zvandataura kaizvika zvasvika pazvanga zvichifanira kusvika. Saka kurudzira yangu ndekungoti madzimai ngatirambei takatsungirira, ngatirambei takashingirira. Hapana chisingaperi, tine zvirwere zvakawanda zvakauya zvichienda asi vanhu vachingorarama. Zvinhu zvandinoona zvinosangana nemadzimai muzvarenyauye ndezvekuti madzimai mazhinji vanozvirasa. Zvizvekuti anoshaya confidence, self confidence. Haachanyatsozvidresa, haachanyatsozvigeza, haachanyatsozvipa kana taimu yekurara. Hanzi kazhinji kachona zvipe taimu yekurara, zvipe taimu yekugeza, zvipe taimu yekuseka ende zvipe taimu yekuchema. Because pazvinhu zvese unganwe medication yakaita sei, but kuchema mushonga unorapa kukunda mimwe mishonga. Chikonzero nei? Bundu riri rinenge riri apa ukangoregedza chete kuchema hariperi. Saka kana uchinge watonzwa kuti uda kuchema ka, chema. Wapedza kuchema wobva wati Mwari, ndiri kukumbira kuti pandasvika panapa ndaremerwa chindisumudzai. Mufambeneni.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai muzvare mashingaidze kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington.
Iko zvino tochipinda muchirongwa chinotarisa zvakadzama zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu, our lives.
Ndinogamuchira nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umo tinotarisa kuti tinosangana nazvo muupenyu. anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Nhasi tine hurukuro nemutauriri wesangano reIOM Zimbabwe amai Fadzai Nyamande Pangeti kuti tinzwe kuti mabasa api ari kuitwa nesangano ravo kubatsira vakawirwa nedambudziko recyclone Idai muna 2019.
Mushure mecyclone Idai, sangano reIOM richishanda pamwe chete neboka reUSAID rinonzi iro Bureau of Humanitarian Assistance vakabatana kuti vabatsire avo vakanga vaparadzirwa dzimba dzavo necyclone Idai.
Muri kuvabatsira nenzira dzipi ivo vakawirwa netsaona ivava?
Basa ratiri kuita kuchimanimani rinobata kwakasiyana siyana. Chekutanga tinobatsira avo vari kugara mumakamba, vakaiswa mumakamba mushure kwecyclone Idai yaparadza dzimba dzavo. Saka mumakamba umu takavaisira matende kuti vagare, uye zvimwe zvatinoita tinoita mabasa ekuti vagarisane zvakanaka mumakamba tichiona kuti vawana mvura yekushandisa uye tikavapa marambi esola. Zvakare takavabatsira kuti vaite mabasa emaoko kuti vazviriritire. Pamwe chetezvo tinoita basa rekuvadzidzisa kuti kukaitika tsaona zvakare inenge cyclone Idai, ivo sevagari vemuchimanimani vanofanira kuita sei. Saka tinodzidzisa vagari vemo uye vekudistrict civil protection committee. Pamusoro pazvo zvose izvozvo tinozovabatsirawo nenzvimbo dzekugara dzatinoti matransitional shelters, vakamirira kwavachazonogara kunzvimbo dzavachapiwa nemba dzavachapiwa nehurumende.
Muri kushandawo here nehurumende mumabasa ose amuri kuita? Tichiona kuti pane makore cyclone Idai yaitika.
Basa ratinoita sesangano reIOM nderekushanda pamwe chete nehurumende kubatsira vanhu vemuno muZimbabwe kune nzvimbo dzakasiyana siyana. Hongu kuchimanimani nechipinge vanhu vanenge vachida dzimba dzavanokwanisa kugara pamwe chete nemhuri dzavo kuupenyu hwose. Asi izvazvo zvaikwanisika vasati vawana pokugara nzvimbo inozonovakirwa dzimba idzodzo. Naizvozvo hurumende yakawana kunonzi kuWestern Farm kwavari kuendesa vanhu vachivapa mastendi ekuti vazonovaka dzimba dzavanogara kuupenyu hwese. Tinotenda kuti variko vamwe vatove kuWestern Farm uye takamirira kuti vamwe vaenderere mberi vachipiwa kwokugara ikoko kuti vakwanise kuvaka dzimba vakwanise kugara zvakanaka nemhuri dzavo kuWestern Farm ikoko.
Unyanzvi hupi hwamuri kupawo vagari ivava vemumakamba?
Tichishanda pamwe chete nebazi relocal government and public works, takadzidzisa avo vari kuvaka yatinoti matransitional shelters, tichivapa ruzivo rekuti vanovaka sei uye vanoshandisa sei zvinhu zvatakavapa.
Saka kana vakamirira kuti vazopiwa nzvimbo dzekuvakira zveupenyu hwese dzamuri kutaura idzodzo, vari kumbogara pai?
Vakamirira kuzonopiwa mastendi iwawo. Isu seIOM nemapato atinoshanda nawo takaona zvakakodzera kuti timbovapa dzimba dzekuti vasanogara. Vakamirira kuzoenda kwavachanovaka dzimba dzekugara upenyu hwavo hwose. Isu basa ratinoita nemasangano atinoshanda nawo nderekuvandudza uye kubatsira hurumende kuchengetedza avo vanenge vasangana nematambudziko akafanana necyclone Idai. Zvinodikanwa zvikange zvawanikwa, tinoenderera mberi tichibatsirana nehurumende kuti vanhu vanogara munzvimbo dzakaita saidzodzo varambe vachiwana rubatsiro kuti vagare zvakanaka.
Tinoona kuti padarika makore maviri cyclone Idai yaitika, matambudziko api ari kusangana nevanhu vakawirwa nemafashamu iwaya?
Vanhu vakawirwa nenjodzi yecyclone Idai vanosangana nematambudziko akasiyana siyana. Vakawanda vavo vanogara mumakamba vachigara mumatende. Saka fungai kuti mhuri imwe chete inenge ichigara mutende, toti mai nababa nevana vachigara mutende imwe chete. Ikoko kunenge kusiri kugarisana kwakanaka, asi chinhu chinenge changoitika nekuti vakamirira rubatsiro ruchazouya kwavari.
Tinotenda zvikuru amai Fadzai Nyamande Pangeti, mutauriri weIOM Zimbabwe, anokuonekai nemufaro. Ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Musakangani kugara makapfeka mamaski enyunguva dzose, nekuti chirwere checovid-19 chichiriko. Murare zvakanaka vateereri veStudio 7 kwose kwamuri. Ini ndini Rechoto ndichitepfenyura ndiri kumba nepamusana pekutyira chirwere checovid-19.